manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nyaya yekushomeka kwavana chiremba nevakoti yopa kuti zvinhu zviite manyama amire nurongo. Muzvipatara apo mhando yechirwere cheCOVID-19 inonzi Delta variant youraya vanhu vakawanda munyika. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoparura zvidzidzo zvinoshandisa masaisai zvepadande mutande zvakanangana nekubatsira vana vari kugadzirira kunyora bvunzo dzegore rino dzegrade 7, ordinary level neadvanced level. Tichakupai zviri kubva kumitambo yemaOlympics kuTokyo kuJapan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nemumwe kana kuti 51 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika gore rapera vave zviuru zvitatu nemazana mashanu nemakumi masere nevatatu kana kuti 3583 nezuro vanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 686 vakabatwa vaine chirwere ichi zvasiyavo vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 109,546 vanhu mazana masere nevapfumbamwe kana kuti 809 vakapora zvichireva kuti vapora kusvika pari zvino vave zviuru makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 76,665. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira. Zvichakadaro vanotungamira chikwata chesangano reUnited Nations rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization muZimbabwe Dr. Lingon Charimari vakaudza vanhu kuti vasapote vachisanganisa nhomba dzeCOVID-19 sezvo zvichigona kukanganisa utano hwavo. Dr. Charimari vakataura mashoko aya pamusangano vakakokerwa nesangano rinoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai reGender Media Connect Zimbabwe. Zimbabwe pari zvino ine nhomba shanu dziri kushandiswa zviri pamutemo dzinoti Sinopharm neSinovac kubva kuChina, Covax yekuIndia, Sputnik yekuRussia uye ichangopiwa mvumo yeJohnson & Johnson.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Muzinda weZimbabwe uri muBotswana wekuwandudza mashandiro nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19 munyika iyi paine kurudziro yekuti vanhu vashandisewo madande mutande nembozha nhare. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vaudza Studio 7 parunhare rekuti iri nderimwe danho rekuderedza mazuva ekushanda kubva pamashanu kusvika pamana pavhiki nechinangwa chekudzivirira kuparara kwechirwere cheCOVID-19. Pataenda pamhepo, vaChimina vange vasati vakwanisa kupa Studio 7 uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvafana nechirwere ichi muBotswana. Asi muchiziviso chakaburitswa nemuzinda uyu, vanoda rubatsiro rwekuti vakwanise kutakura mufi kubva kuBotswana kuenda kuZimbabwe vanofanira kuita zvekutumira mapepa anodikanwa panhare mbozha vachishandisa WhatsApp panhamba dzinoti +267 7196 7240. Ndinodzokorora zvakare nhamba idzi +267 7196 7240. Kana munhu achida kuendesa mutumbi kuZimbabwe panodiwa magwaro kana kuti kopi anoti rerufu, death certificate, gwaro rekufambisa kana kuti passport, tsamba yekuratidza kuti mutumbi hauna chirwere chinogona kutapurirwa vapenyu, tsamba yekuti mutumbi vachengetedzwa kuti usaore, uye kune vanenge vafane chirwere cheCOVID-19 vanofanira kuiswa mubhokisi risingavhurike kana kuti zinc hematically filled coffin. Izvi zvinodiwa nenyika yeBotswana zvakare. Asi pane vanoda kuradzika mutumbi wavo muBotswana, panodiwa gwaro rerufu, gwaro rekufambisa kana chitupa, uye gwaro rekufambisa rehama yepedyo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama muguta reKhaburoni vaEken Tendai Chidarikire vaudza Studio 7 kuti urongwa uhuri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi.
Saka nyaya iripo ndekuti vanenge vatiomesera sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tipe zvinhu zveemail address, because pamwe pacho patinotoendako tinoda kutoitirwa tsamba dzacho dzekuti timire laini, unogona kuona kuti unospenda the whole day usina kubetserwa kozoti watimopa email zvekuti chinhu chacho chiri kuda emergency.
Vanotodai muzinda weZimbabwe watsvaga dzimwe nzira dzekubatsira nadzo vanhu, nokuti vakasadaro ruzhinji ruchatsvaga nzira dzekuendesa vafi vavo kumusha nemusango.
Wane mapepa ekufambisa zvotora kana mazuva matatu ikati yavhurwa email yacho, nekwacho waunenge watumira. Saka izvo zvinogona kuti remera sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tiite zvinhu zvemaemail. Tingaitira zvinhu zvemaemail here zvinhu zvekumusha kwedu zvinoda kuti zvitibetsere? Zvinoona sekuti panotiremera ipapa.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reKhaburoni vaHoward Munemo vanoti danho ratorwa nemuzinda weZimbabwe muBotswana idanho rakanaka kwazvo.
Tiri kurarama munguva yakaoma, chirwere chiri kupararira muno muBotswana zvakanyanya. Saka danho ratorwa neembasi yedu yeZimbabwe kuti vanhu vaapply vari kudzimba zvose zvavanoda maererano nezvevafi nezvimwe zvatoda kuembasi. Tinoona riri danho rakanaka chaizvo, nekuti zvinodziridza physical contact kuti vanhu tisapanana chirwere.
Nyanzvi munyaya dzeutano hweruzhinji uye vari mukoti pachipatara chikuru chenyangagwa Referral Hospital muguta reFrancistown muzvare Justina Mayambutse vanoti vanhu vanofanira kuziva kuti utachiona unokonzera COVID-19 unogona kutapuriranwa nekugamuchidzana mapepa chaiwo.
COVID-19 chirwere chiri serious, chinoda vanhu kuti vaite serious nekwacho, because vanhu vari kugamuchidzana mapepa and havana kei nechirwere ichocho. Chofamba chinofamba pakugamuchidzana zvinhu, saka vanhu ngavangorere vaite careful nechirwere ichocho.
Botswana ine vanhu zviuru zana nematanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 106,690 vakabatwa nechirwere icho chauraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 1,569. Mizinda yenyika dzakawanda pasi rose iri kuderedza uwandu hwevashandi mukuedza kumisa kuparara kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ raparura nhasi zvidzidzo zvinoshandisa masaisai zvepadande mutande zvakanangana nekubatsira vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino dzegrade 7 ordinary level ni advanced level. Mutungamiriwe atus vaobet masaraure vanoti nengo dzesangano ravo dzakazvipira kubatsira vana vane zvidzidzo kuitira kuti vasanyanya kusarira shure munguva ino yeCOVID-19. Vamasaraure vanoti nekuda kwekuti havasi vose varayiridzi vari kukwanisa kuwana mari yekutenga masaisai vari kukumbirawo rubatsiro kubva kune vane tsiye nyoro. Vanoti chikumbiro chevarayiridzi kuhurumende kuti ipindire kuburikidza nekuvawanisa masaisai pachena achisati chapindurwa, izvo zvavanoti zviri kuita kuti vamwe vadzidzisi nevadzidzi vakundikane kupinda muzvidzidzo izvi. Vamasaraure vanoti vachange vachiwanisa vana zvidzidzo zvose zvinoya pabvunzo dzavanozonyora mukupera kwegore, uye nhasi vana vanosvika 520 ndo vakwanisa kupinda muzvidzidzo izvi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vangu tatanga kubatsira vana vachanga vachinyora zamanishoni gore rino reO-level. Vana varenge vachidzidzisirwa pamaWhatsApp group dzatavarira nhasi. Hatisi kuzogumira paO-level. Tukubatanidza vana vegrade 7 nevaadvanced level. Asi pauripo hwatatanga nhasi taona kufarira kwatangoita pane vana 520 vatotanga kupinda mumaklasi edu. Vakakwanisa kudzidziswawo zvichienderana nemavariro ataita urongwa hwedu.
Zvidzidzo zvingani zvaitwa nhasi, uye vana vari kutarisirwa kubhadhara mari here?
Nhasi kwangu kuti vamasabhiti anenge 5 asi vana vazhinji vari kuedza kufarira chirongwa ichi. Urongwa hwavana ava havasi kubhadhara, asi mawishes anoda kuzobatsira varayiridzi nedhata ndo ari kupota achingotumira kuti varayiridzi vanenge vachidzidzisa vawanewo chouviri kuti vakwanise kudzidzisa, nekuti dhata racho remuzimbabwe riri kuti dhurei.
Chii chasvitsa kuti munge muchiparura chirongwa chakadai?
Hurumende yedu yakundikana kuti ipe vana dzidzo muzimbabwe. COVID-19 hongu yakadisrupta, asi parikuratidza kuti hapana humwe urongwa huri kuitwa hwekuti ruzhinji ruri kukwanisa kuwanawo dzidzo. Tiri kuona vana mumageto vaakutanga kuita maearly marriages, vamwe vaakuita madrugs nezvimwewo zvakasiyana zvinenge zvoita kuti vatadze kuzodzoka kuzvikoro kwazvinenge zvavhurwa. Saka danho ratiri kutora iri nderekuita kuti tikwanise kuchengetedza vana varambe vachidzidza, kuti chero zuva razonsune mazamanishoni vanga vaine kamukagadziriro katinoita.
Tinorangarira kuti varayiridzi maichema kuti hamuna mari dzekutenga masaisai kuti munge muchiitisa zvidzidzo izvozvi muchikumbira hurumende kuti ikubatsirei. Hurumende yakamira papi pachirongwa ichochi?
Hurumende haina kupindura, haina chairi kuita chinobatsira kuti tikwanise kuwana mari pamadhadhekutani ipapa. Ndosaka tatodemba nemahowisha tobatsira kuti varayiridzi vakwanise kubatsirika. Vamwe vabereki vanenge vaine vana vapijoina vari kubatsirwa nedhata kana vainayo, vamwe vanenge vasina vanombobatsirwa nevamwe, asi hurumende chayo hapana chaiti yaita.
Tichiona chirongwa ichi chinobatawo vese vana varinge vachinyora bvunzo dzamataura idzodzo. Ko, vekumaruwa vasina mukana wekunge vachiwana masaisai nemadande mutande vari kubatsirwa sei?
Idambudziko huru rinototifungurudza mwoyo. Tinofarira kuti kune vashoma variko kumaruwa vanowanawo maWhatsApp vari kubatsirika, asi avo vachinge vasina access yemaWhatsApp kuti zvitori mudishi rekufunga tichivonga pamwe chero tingaita sei kuti vaonewo dzidzo. Asi mukabereka mugwaro redu education in emergency chat, tanga takaisa maproposals akawanda anogona kuitwa, kusanganisira mamobile library nezvimwe zvinokwanisa kuitwa kuti vana vemusha vawane dzidzo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vari parunare neStudio 7. Tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro, avanoti bazi ravo rinorumbidza chose danho reATUZ iri, uye vanokurudzirawo mamwe masangano kuti atorewo matanho akadaro. Vandoro vanotiwo bazi ravo riri kushanda nemadzisawira aro kuti riwane zvikwanisiro zvinodiwa pazvidzidzo zvepadande mutande.
Izvozvo tinozvikurudzira chaizvo zveonline izvi, especially muCOVID-19 material. Sebazi reprimary nesecondary education tinozvikurudzira strict zvemaonline classes izvi, zvinoita kuti tidzivirire kupararira kweutachiwana hweCOVID-19. Nekubatsirawo vadzidzi vedu vari kumaruwa nekuya kunonetsa kuti kusvike masaisai eintaneti kana even magetsi acho ekuti vange vari pamasaisai. Saka zvinhu zvinorumbidzwa chaizvo, ende tinotodawo kuti dai vamwe vatoteedzera izvozvi zvavaita veATUZ ava.
Asi kavandoro vari kuchema kuti havasi kuwanawo rutsigiro rwehurumende kuti vange vachibatsirwa kuwana masaisai iwayo, kubhadhara mari dzemasaisai nekubatsirawo vadzidzi vanenge vasina mukana yekuwana nharembozha dzekushandisa pamasaisai iwayo.
Urongwa ihwohwo huri kugara huripo hwekuvabatsira kuti vange vachibatsirikana pamasaisai ipapa. Tine vatiri kutaura navo vebazi reICT rinova ndiro rakabata masaisai aya kuti akwanise kusvika kwese kumaruwa kuti uyezve ange achikwanisa kunge achitengeka. Saka tiri kuramba tichingotaura navo, tiri kutoti zvichienderera mberi nekuti kwatakatarisana nako dzidzo nefundo richange ravakutoitika pamasaisai.
Dambudziko rine vana vari kumaruwa, vamwe havana mikana yekuti vange vachiwana nhare mbozha dzekushandisa, zvii zvingaitwawo nebazi renyu?
Isusu bazi redu riri kuedza kuzama kuti tobatsirana nevatinoti madevelopment partners edu. Vamwe vacho vakatombo distributor runhare mbozha atinoti matablets chaiwo kune maruwa nekuya kusinganyanya kusvikika kuti vana vakwanise kudzidza vakashandisa runhare mbozha yaya matablets anokwanisa kuita maonline lesson.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica inoti ichapa upoteri vanhu vakati wandei vekuAfghanistan vari munjodzi yekuurayiwa nechikwata cheTaliban chiri kurwisa hurumende yenyika iyi. Izvo zvinotevera kuzivisa kwemauto eNATO achitungamirwa neAmerica kurwisana nechikwata ichi kwemakore makumi maviri kuti ave kubuda muAfghanistan. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa nhasi kutaura nezveurongwa hwekutora vapoteri vakati wandei. Nigeria yatarisana nedambudziko rechirwere chekorera chowedzera matambudziko munyaya dzezveutano sezvo nyika iyi iri kurwisana nedambudziko rechirwere checovid-19. Mutevedzeri wemukuru mubazi rezveutano mudunhu reKano, Dr. Bashir Lawan Muhammad, vanoti nyaya yekuti mvura iri kunaya iri kupawo kuti chirwere chekorera chinyanye kupararira uye dunhu iri rine dambudzikowo rekurwiswa nevanopfurikidza mwero vachitsigira chikwata cheIslamic State. Kubva muna kurume vanozana nemakumi masere nevatanhatu vafa mudunhu reKano nekorera. Zvimunyaya dzekufamba zvakanaka kwemitezo munguva yehurwere dzinoti munguva ino yekubatsira varwere vecovid-19 vose vanoruzivo rwakadzama muzvirwere zvakasiyana-siyana munyaya dzeutano vanofanirwa kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru pakubatsira varwere vecovid-19. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzekuona kuti mitezo iri kushanda zvakanaka kumurwere, Muzvare Wendi netsaisawo Nyama vanoti zvakakosha kuti nyanzvi dzine ruzivo rwakasiyana-siyana dzishande pamwe chete pakurapa varwere vecovid-19. Muzvare Saunyama vanoti murwere vecovid-19 kana arwarisa zvakanyanya anoita makarurwa ayo anomutadzisa kufema zvakanaka. Muzvare Saunyama vanoti kana covid-19 yadzika midzi mumuviri wemurwere, mino dzake dzinotadza kutambira mweya unobva kumapapu, izvo zvinozokonzera kuti murapwi atadze kufema zvokuti anozoguma aiswa pamushini wekufemesa kana kuti ventilator. Senyanzvi yekushanda zvakanaka kwemitezo yemuviri, Muzvare Saunyama vanoti kana murwere ava kutadza kufema vanomubatsira nekuburutsa madziwa akakora kubva kumapapu oyeredzwa kuti abude nekumuromo nekukosora kana kuti postural drainage.
COVID utachiwana unopinga mmiri woita kuti ropa rikore uye mapapu edu aite ziwa mpengo rinoanyudza kuno kufiziotherapy zvatirikuita kubatsira nevarwere tinovaisa munzvimbo dzatinoda kuti isusu mapapu edu akwanise kudurura ziwa riya richiuya nechekuno kumuromo rikwanise kubuda kunze
muzvare saunyama vanoti imwe nzira yavanoshandisa ndeyekupfugamisa murwere oisa musoro wake pasi maoko ake akatasanurwa nechekumberi obva atanga kurohwa rohwa kumativi kune mapapu dziwa riya robuda nekumuromo kwake
chatinokwanisa kuita kupinda matinoti mukupfugama wakapfugama kudaro unenge wakaita zvakare kuti diti rako rinenge rakatarira pasi izvi tinozvibatanidza nekurova rova nechekumashuro panzvimbo dzatinofungidzira kuti mapapu emunhu ndopaari kana tarova rova zvofanira kunge zviri zvinhu zvisingarwadzi zviri zvinhu zvekuti iwe kana uri muposition iyoyo hazvikunetse uye hautadze kufema
muzvare saunyama vanoti rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu vazhinji vakasiya kudya kwechinyakare kwaisimbisa miviri zvakanyanya uye chinogwinyisa mitezo yese iri pamunhu kuti ishande zvakanaka muzvare saunyama vanoti zvakakoshawo kuti murwere apiwe chikafu chinovaka muviri paanenge achirapwa kuitira kuti mitezo yake idavire chikafu ichi
varwere vedu vecovid vatakambobatsira kare takaona kuti vakabva vachinja zvavaimbodya vakatanga kuenda kune atinoti mafruits vakabva vabvisa zvinhu zvakanga zvakawanda shuga vakabvisa zvinhu zvakanga zvakawanda mafuta takaona kuti pamazuva vakamira nemichero masaturation levels avo akatanga kuwedzera kana uchinge wabatwa nedziwa mupengo chicherechedza zvaunoisa mudumbu mako
aimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanobvumirana namuzvare saunyama vachiti zvinenge zvakanaka chose kuti nyanzvi dzese dzinorapa mitezo yemuviri yakasiyana-siyana dzibatane pakurapa murwere wese kusanganisira varwere vecovid-19 zvisinei kuti Zimbabwe ine dambudziko rezvikwanisiro
Nyaya yekurapa COVID inoda teamwork. Saka matimu medu munenge mune vanhu vakawanda. Mune general practitioner, mune physicians, physiotherapists, postural drainage, chinhu chakakosha zvikuru. Asi chinonetsa ndechekuti izvo kana PPE isina kukwana, ma health workers anotanga kutya kuenda kunorapa varwere. So zvinhu zvakakosha kuti izvo hurumende nemahospitari ese awanise zvikwanisiro zvakakwana zvekuti ma health workers akwanise kupinda achirapa varwere.
Asi munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti sokuziva kwavo hapana dambudziko rekushaya zvekushandisa muzvipatara zvehurumende zvokuti vashandi vose vanowana zvipfeko zvinovadzivirira kutapurirwa COVID-19 mutauri webazi reutano vaDonald Mujiri vanoti bazi ravo rakatambira mwedzi wapera rubatsiro rwezvimwe zvinhu zvekushandisa muzvipatara zvakabva kuGermany izvo zviri kurerutsa dambudziko rezvikwanisiro munyika hurumende yakazivisa samukupera kwesvondo kuti yaive nevarwere vecovid-19 vari muzvipatara vanodarika mazana manomwe uye zana nemakumi matatu nevatatu vevarwere ava vainzi vairwara zvakanyanya vari muintensive care ndakamirira Studio 7 muHarare ndinikiri mudzamiri
mitambo. Tombotarisa zviri kuitika kumitambo yemaOlympics kuTokyo. China ndiyo iri kutungamira pamenduru dzegoridhe kumakwikwi aya sezvo yave nemakumi maviri nepfumbamwe kana kuti 29 ichiteverwa neAmerica ine makumi maviri nembiri Japan iri pachidano chechitatu ichiteverwa neAustralia neRussia Olympics Committee. Panyika dzemuAfrica South Africa iri pachidano chemakumi matatu nembiri kana kuti 32 negoridhe rimwe nedzimwe menduru mbiri dzesirivha. Dzimwe nyika dzine menduru dzegoridhe kubva kuAfrica iTunisia neMorocco. Zimbabwe haina kana menduru imwe chete yayakawana kubva kumakwikwi ari kuitwa aya mushure mekunge vatambi vayo vose vashanu vaburitswa vasina kuenda kure. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mafalas Mhlanganya wewe Studio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee vatavani Gonye.
Iko zvino zvaitika ndezvekuti maathletes fedu vakapedza maevents avo avaita take part. Muna vapedzisira sezva makaona angari Scott Vincent ndiye akapedzisira kutamba. Ende kutamba kwaka think pandakapedzisira kutaura nezvake anga achiri mumathird round ari kumasecond round akazopedza inonzi fourth round ndopakapedzisira aita number 16 ari tied for position 16 in the final standing. Kutamba kwatinoti isvusvu kwakwa kwemberi kuriwe kuratidza kuti munhu anoziva mutambo wake. Achiuya pano kumaolympics Scott Vincent akazopedzisira kumirira chikwata cheZimbabwe angari number 51. Saka kuzopedzisira kumaolympics asvika kuchinangwa chekuti aita number 16. Tinoona kuti akaedza ende score yake akapedzisira nayo yange akanaka. Saka ndinoona isusu kuti kutamba kwaita vatambi vedu vashanu ava vanhu vachiri kukura, vanhu vatiri kutarisira kuti vachaenda mberi vachitamba sporti yavo. Ende zvakare maresults avo isusu tine seZimbabwe Olympic Committee tinoti isusu ngatikamuchirei zvabuda, vaaedza vagona.
Tinoona zvakare kuti Ngoni Makusha akawanikwa iye achimhanya akabuda sei.
Ngoni Makusha akamhanyawo 100 yake 100 meters ndokutanga kwake akanga kunda kunonzi preliminary round yekuti vazoenda kunext round yange iri first round. Vabva musecond round akazokonewa kuti achipinda kuti aende kumasemifinals nekuti vakazobvisa yainzi izvo quarter final kuti hara vakubva straight from first round vachienda kumasemifinals. Saka ndopa akakundikana kuti achienderawo mberi kumasemifinals. Saka ndopa akagumira aita marounds mairi yepreliminary nefirst round. Saka ndokuguma kwake uku akaita Ngoni.
Tinoona kuti pari zvino Zimbabwe yava kubuda mumakwikwi aya isina mamenduru. Imi seZimbabwe Olympic Committee munoti china zvoizvi?
Tinobvuma, tinoti isusu ndokuti kuongorora kwedu tikatangira pekutanga ndepekuti hatisi kufara ende nyika yese inofanirwa isingafari kuti Zimbabwe kumira kwayakaita nekugona masports ive ichitumira vanhu vashanu. Ndopi kutangira ipapo kuti tinofanira kuongorora kuti tisina kunongedza kuti zviri kubva nepapi. Pati tibvume kuti nyika yedu pairiko zvino kuti tichionekwa tichitumira vatambi vashanu zvinhu zvekuti zvinofanira kutishungurudza ende zvinotishungurudza. Tinoti isusu seZimbabwe ngatitarisirei kuti chii chatingaita ende tine urongwa hwekuti tigare nevamwe vese vatinoti mastakeholders, manational associations, negovernment, nemaprivate sector. Tichitangira ipo pano, singamirire kuti tizosvika kuFrance, but tino urongwa hombe hwekuti tese tikaita takabatana tiite maaction plans atikuziva isusu kuti anogona kutiratidza chinda mberi.
Mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee vatavani Gonye vari parunhare kuTokyo kuJapan naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7. Chirongwa cheLive Talk nhasi na8pm manheru tiri kutarisa nyaya yekufa nekubatwa kwevanhu vakawanda munyika nechirwere cheCOVID-19 zvikuru zvatanga kupararira mhando yechirwere ichi inonzi Delta variant. Nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu 51 kana kuti 51 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nyaya yekushomeka kwavana chiremba nevakoti yopa kuti zvinhu zvinyanye kuita manyama amire nerongo muzvipatara apo mhando yechirwere cheCOVID-19 inonzi Delta variant yeuraya vanhu vakawanda munyika. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoparura zvidzidzo zvinoshandisa masaisai zvepadande mutande zvakanangana nekubatsira vana vari kutariswa kunyora bvunzo gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.